mumwe mugari wekurengo mine amaitse time nharaunda avo vasingaoni vanoti vari kuita zvokumbira rubatsiro kuitira kuti vaunganidze chikafu chekuriritira mhuri yavo.
Ukagara pamba mwana kungogara ini ndinomusha ndinobva kurengo mine kunyajena akangopinda mba ndikagara 1 kg yesuga iwani 10 kg youku hakuna soka ndingagarirei pamba.
Dambudziko rakatarisana naamai munharaunda idambudziko rakatarisana nevanhu vakaremara vakawanda munyika yose kusanganisira vari kumaruwa avo vari kuzara mumaguta nemadhorobha vachikumbira rubatsiro. Meya weguta remasvingo vaalex tabe vanoti vari mubishi kugarisa dambudziko revakaremara vazara muguta mavo nekuendesa vamwe kumucheke Old People's Home.
Taona kuti tine mapazi akasiyana-siyana atakagadzirisa sesitudio mumasvingo Old People's Home. Kwatoshuvira kuti zvotoshuvira kuti katei vanhu vakadaro vanenge vakura vaya vachikwanisa vatoti navo Old People's Home tiri Alpha Cottages vachitondera kuti nyika inamira zvakanaka tondomira inamira zvakanaka but also ichizve one of our prime matters mapolicy makers ezemira kugutira masvingo kuti tione kuti tingavabatsira sei vanhu vavo.
Mambo Chimbani Magudu vakabva Mugwari avo vasingaoni vakurudzira mamwe madzimambo nemasabhugu munyika kuti vape vakaremara rubatsiro pasi pechirongwa chezunde ramambo uye vavepewo minda yekurima kuita kuti vasazomirire kupema chete.
Saka tinokurudzira vari kumadzimambo masadunhu namasabhuku kumaruzevha kwose kuti vaonewo kuti vava panyaya dzemunda vakaremara vane minda here uye panogoverwa mbeu vavapewo mbeu nokuvabatsirawo nokuvarimira.
Mukuru webasa musangano redisability amalgamated community trust kana kuti DART vahenry chivhanga vanoti vakaita ongororo vakaona kuti vakaremara vari kuda rubatsiro vawandisa muguta remasvingo pamwe nedzimwe nzvimbo dzekutengesera munyika.
Nekuda kweikonomi yedu takanga tichiona vanhu vachiwedzera vane urema kupinda mumatrits kuti vandopema kwakabva kwauya zvaa zvara iya yauya El Nino idrought yakauya zvakabva zvawesena.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vakaremara vari kuwanda zvichikonzerwa nedambudziko renzara rabata nyika kubudikidza nekushandukwa kwemamiriro ekunze. Sangano reWorld Food Programme rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe muzimbabwe vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Mukuru wesangano reAssociation of Disabled Elderly Persons of Zimbabwe Vana Botambauga vanoti nekuda kwekuwanda kwevari kupema mumasvingo vari kutsvaga rubatsiro rwemari kuitira kuti vavake imba yeku bikira nekudyira chikafu chavanopa pachena vakaremara. Mukuru webasa musangano runorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongaitinarwo vakurudzira hurumende kuti ibatsire vakaremara nekuvapa zvikwereti zvekutanga mabhizimusi uye kuvandudza unyanzvi hwemabasa emaoko.
Vakawana maloni avo vokwanisawo kutengesa vochengeta mhuri dzavo nekuzvichengetawo nekuti hazvina zvazvinobatsira hongu zvinobatsira ipapo kuti vanopiwa mari kana tiopiwa chikafu asi zvinoreva kuti mangwana vanodzokera murodhi.
Munyori muhofisi yeguruguta remasvingo Dr Admopa Zakavambwa vanoti hurumende iri kubatsira vakaremara nechikafu nemari yekutenga chikafu uye kuvapa minda yekurima pamwe nekuita mamwe mabasa emaoko akaita sekuchengeta huku nezvimwe.
Chiripo ripotyo vakapuwa munda izvozvi vakaremara muno mumasvingo kuti vaitewo maprojects avo saka tiri kuona kuti hazvisi zvekungovapa chete zvokudya mafood endout asi nokutovapa mameans of production hurumende iri kuita zvakawanda kubatsira vanhu vakadai.
Asi mumwe mugari wekwamucheke vasvoorai chaputsira avo vasingaoni vanoti havachawani rubatsiro kubva kuhurumende kunyange vane mwana wavari kuendesa kuchikoro. Zimbabwe ine vakaremara vanoda kusvika mamiriyoni maviri uye vazhinji vavo vanotambura nenyaya yekuti vanotarisirwa pasi pamwe nekusarurwa vasingapiwi mikana yakafanana nevamwe munyaya dzemabasa dzidzo pamwe neutano. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godson Timba.